Bepa naure pa internet, Resim Live, rinoti vachiwenga vakaendeswa kuChina kunorapwa. Kunyange hazvo mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika, vaGeorge Charamba, vaudza bepa nhau iri kuti vachiwenga vakabuda munyika kunoita basa renyika. Asi vaCharamba havana kutaura nyika yakaenda vachiwenga uye kunodii chaizvo. Pataedza kuvabata parunhare, vaCharamba vanga vasiri kudaira mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavelas Kumalo, vati kuenda kwaita vachiwenga kuChina kunorapwa hakuratidzi utungamiri hwakanaka, sezvo vachiwenga vakamboti hapana mukuru mukuru muhurumende achaenda kunorapwa kunze kwenyika achishandisa mari yenyika. Nechinzvimbo chavainacho muhurumende, vachiwenga vanorapiswa nehurumende.
Saka ivo kana vasingavimbi nezveutano zvemuno munyika, vasingavimbi nema health facilities atinawo muno munyika, asi ivo vari gurukota rezveutano zvakare vari mutedzeri wemutungamiri wenyika, asi vasingavimbi nekurapwa muno munyika, zvinhu zvinogumburisa zvikurusa, zvinhu zvakare zvinoshoresa ino nyika, zvinhu zvakare zvinotsamwisa isu semaZimbabweans. Pachiitiko chakadai tinoona zvakare kuti parizvino vari mushishi wekurwisana neaimbove mudzimai wavo wavari kurambana naye muzvare Mary Chiwenga, uyo ari kurwarawo zvakare. Mary Mbaiwa ari kurwarawo zvakare, aifanirwawo kunge anga achibudawo achinorapwa. Asi tiri kuona ivo Vice President vasingashandisi simba ravo rekuti Mary Mbaiwa apiwe passport yake akwanisewo kunorapwawo kungava kuri kuSouth Africa kanawo kumwe, asi ivo vaona zvakakodzera kuti vambosiya basa vambomhanyawo voenda kuChina ikoko.
Kuenda kwavachiwenga kuChina kunorapwa kunoya apo mudzimai wavo uyo wavari kurambana naye muzvare Mary Mbaiwa vari kutadza kubuda munyika kuti vanorapwa, sezvo passport yavo yakatorwa nedare. Muzvare Mbaiwa vakakumbira dare repamusoro svondo rapera kuti vadzoserwe passport yavo kuti vanorapwa kuSouth Africa. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vati nyaya iyi ichapinda mudare mangwana, apo hurumende yakatarisirwa kupa mhinduro pachikumbiro chamuzvare Mbaiwa avo vakaenda kudare svondo rapera vari pamubhedha unozivikanwa nekuti stretcher bed. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court nhasi ratura mutongo wekuti meya weHarare vaJacob Mafume vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori mukanzuro yeHarare. Mutongi wedare iri vaBenjamin Chikowero vati dare ramajistrate rakakanganisa parakanyima vaMafume mukano wekubhadhara mari yechibatiso, richiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi pamwe nehumbo huri kudiwa nemapurisa huri kumahofisi ekanzuru. VaChikowero vati vaMafume vanofanira kuonekwa semunhu asina mhosva kudzamara vabatwa nenyaya yepamhosva yavari kupomerwa. Nokudaro vati vaMafume vabhadhare madhora zviuru makumi matatu ari maRTGS semari yechibatiso, vasiye pasipoti yavo kudare, vagare pakero yavakanyoresa uye kuti vazvipire nechishanu chega chega kumapurisa eSpecial Anti-Corruption Unit. Gweta ravaMafume vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Zvaturwa nedare zvanzi ivo vanofanira kupa mari yechibatiso kuna mabharani wemagistrate court inoitanisa kuita 30,000 Zimbabwean dollars. Vanzi ivo vasa interfere nemawitnesses, vakanzi ivo varambe vachigara pamusha wavo kusvika nyaya iyi yapera, vozopawo gwaro ravo rokufambisa iyonzi pachirungu passport kuna mabharani wedare remagistrate court.
Vankomo vati vafara nemutongo waturwa nedare, vachiti vaMafume vangadai vasina kumbogara vanyimwa mukano wekutongo vachibva kumba kwavo.
Mutongo uyu ndinokutambira, chandinokurokotedza ndi judge wayakoti akwanisa kutsanangura kodzero dzomusungwa, asi ndinoti zvinhu izvi zvaifanira kunge zvakaitika kudare redzimhosva rezasi. Zvisinei, tinokorokotedza dare reHigh Court raona zvakakodzera pabumbiro romutemo kuti vaMafume meya waHarare vanga vachikururwa vachikwanisa kuzotongwa vachibva kunze.
Pane vanhu vakawanda vasungwa munguva pfupi yadarika vachipomerwa mhosva dzeuori mumakanzuro akawanda anotongwa neMDC vanosanganisira vaMafume, meya wedhorobha rechitungwi zavalavmo maiko, vaimbova meya weHarare vaHebert Gomba nevamwe. Asi nekune rumwe rutivi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakataura kuti hurumende yavo ichasunga wese achawanikwa achiita zveuori, kunyange hazvo vamwe vari kutevera zviri kuitika mukusungwa kwemakanzuro eMDC vachiti kusungwa kwavo kuri kuratidza kuti izvi zvavo zvematongerwo enyika, sezvo vamwe vari muhurumende vari kufungidzirwa kuti vari kuita uori vasiri kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.